Izvi zvinotevera chiziviso chakaitwa neZimra ichiti iri kutora danho iri senzira yekugadzirisa dambudziko rekunonoka kubatsira vanhu vanenge vachida kupinda munyika. Zimra inoti munhu anotadza kutevedza mutemo uyu anobhadhariswa faindi. Mutungamiriri weZimbabwe Union of Drivers and Conductors vaFrederick Maguraminga vanoti pabepa, mutemo uyu unoratidza kuva wakanaka asi nguva zhinji mitemo iyi haitevedzwi nehurumende. VaMaguraminga vanotiwo zvakakosha kuti dai vedzimotikari dzinotakura veruzhinji vachipiwa mukana wokuisawo pfungwa dzavo panenge pachiiswa mitemo mitsva inovabata.
Tichiutarisa pabepa mutemo uyu mutemo unoratidza kuti unenge uchiuya kuzoshanda, but kushanda kwaunoita maitirwo azvinozoitwa akasiyana nemanyorerwo aunenge wakaitwa, nekuti zvinozoitika paground hazvisirizvo zvinozobuda semanyorerwo azvakaitwa pabepa. Tinenge tichitarisira kuti mutemo uyu usati watombovapo, madrivers akawana mukana here? Nekuti madriver ndo anenge aine marori, madrivers ndo anenge aine mabhazi acho anenge achikurosa nevanhu, ndo anenge vakatakura zvinhu izvozvoizvo nemakombi. Saka kana vachinge vasina kuisa pfungwa dzavo ipapo, chinhu chinei chakangotangira kune vamwe kana kumaauthorities achikwanise kuunza solution yakakwana?
VaMaguraminga vanoti zvinganetsa pamutemo uyu inyaya yekuti vatyairi vanenge voda kuti vashandise mushina inoratidza zvinenge zviri mumabhege evafambi sezvo vachikwanisa kunyeberwa zvinenge zvakatakurwa nemunhu.
Izvozvo driver ane mushini here unotarisa zvinhu zviri mubhegi kana mushini unokwanisa kuziva zvinhu zvakatakurwa? Zvinhu izvozvoizvo zvinofanira kutanga zvaonekwa. Zvinokuti tichi tichazvitaura sometimes zvinenge zvisina kumira zvakanaka, it can be too late, nekuti mutemo wakutonzi watovapo. Saka tiri kumbira kuti mutemo uyu umbomira kuiswa, titange tagara tese pasi kuti tione kuti mutemo uyu wakanakira papi, uri kuuya here kuzoadresa problemu iripo. Saka haisi nyaya yangomhanyira kuti aisa mutemo, but inyaya yekuona kuti tisati aisa mutemo, mutemo wataisa uyu uri kukwanisa here kubvisa matambudziko anga achisangana nevanhu pakufamba?
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanyasha muchitya vanoti kuti mutemo uyu ushande zvakanaka panoda kunyatsotsanangurwa nzira dzekuti masita evanhu nezvakatakurwa izvi zvinosvitswa sei kuZimra.
Kuti unyatsova uripo zvinoda kuona kuti system yekuti vanhu vacho maoperators emabhazi vanofamba nemacross border varatidzwa here echannel kana kuti nzira yacho yavachasvitsa the list yemanifesto yavo kuZimra yacho, and then zvichionekwa futi kuti ichasvikawo ine nguva here. Zvakuda kuti kana vati inosendwa nemaemail, zvauda kuonekwa kuti maemail acho ari kushanda here uye akamira sei.
Asi imwe unyanzvi inoongorora zveupfumi vamasimba kuchera vanoti havaoni mutemo uyu uchibudirira nekuti Zimra haisati yava nemishina yechizvino zvino inoita kuti zvairi kuda zvive nyore.
Izano rakanaka, asi handione richibudirira kurerutsa mitoro yemitero pari zvino. Takatarisa kuti Zimra computerization yavo kana kuti zvavanoshandisa zvine chekuita neumhizha neumhetura zvichiri zvakasaririra zvakanyanya, zvinozokonzera kuti dzimwe nguva information iyoyo isasvike kwavari. Takatarisawo futi kuti mumigwagwa dambudziko ramasaisai, dambudziko guru rekutotiwo kuenda kuri kuitawo magetsi nezvimwe zvakadaro zvinokonzera kuti izvi zviri kudiwa neZimra zvisanyatsa kukwanisa kuitika, nekuti dzimwe nguva vanotumira vanenge vatumira asi nekuti kunenge kusina magetsi kuZimra zvinhu zvinenge zvisinganyatsoshanda zvakanaka.
Urongwa hweZimra huri kuitwa zvichitevera mari yavakapiwa nebhanga reAfrican Development Bank kuitira kuti ivandudze mashandiro ayo kuburikidza nekutenga mishina yechizvino zvino inoita kuti Zimra ikurumidze kuwana mari yemitero inobhadharwa nevanhu nemakambani vanenge vachipinda nezvinhu kubva kune dzimwe nyika. Bhanga reAfrican Development Bank rakapa Zimra mamiriyo masere emadhora ekuAmerica kuitira kuti bazi riri simbaradze mashandiro aro pakubhadharwa kwemitero. Gurukota rezvemari vaMthuli Ncube Vakati mari ichabatsira kusimbaradza Simra panyaya dzekutambira mitero pamwe nekurerutsira veruzhinji nemakambani kubhadhara mitero. Vachitaurawo pakasainirwana wachibvumirano chekubatsira Simra nemamwe mapazi ehurumende, Commissioner General weZimra Amai Faith Masani vakati mari yavakaona ichavabatsira zvikuru pakuvandudza mishina yavo nemabasa avo pakubhadharisa mitero yakasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.